Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti hei no misoroye na udzedu zanasi chinagunya na 12-2019. Muriyeva impova mtungamiri wenyika va Robert Mugabe avo vakashaikira ku Singapore svondo rapera inoti inoda kuti va Mugabe varadzikwe kumusha kwavo kwazvimba. Izvo zvatsinirwa nhasi nemuzukuru wavo valiyo Mugabe kunyangwe hazvo kutaurirana nehurumende kuchiri kuenderera mberi. Urongwa hwekuchemwa kwava Mugabe hunoshandurwa nhasi mutumbi uchionekwa kuRufaro Stadium uye uchizoenda kwazvimba nemusi wesvondo mushure mekuonekana nevakuru vakuru vanobva kunyika dzakasiyana-siyana nemusi wemugovera kuNational Sports Stadium. Mutungamiri weBotswana otumira mutevedzeri wake kuti anomirira nyika iyi parufu rwava Mugabe. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakashungurudzwa nemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa zvotaura nhuna dzazvo. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yava Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.